samba kupyanga iyai ya banga ndanda shita ukufontini fulufulu uyu mayona upanyu chitongo alavanena tafundwa fitwa chitala pakushanga narishivenga shamupile ine vane chimono mushanga nafuma kunchito kumwipikila munga ndana motapyanga avana tasamfyaye
dzokera kumusha uno dzidza kugara zvakanaka nemurume wako dzokera kumusha uno dzidza kugara zvakanaka nemurume wako dzokera kumusha uno dzidza kugara zvakanaka nemurume wako dzokera kumusha uno dzidza kugara zvakanaka nemurume wako
kuroga kurora kuti tive vamwe Chengeta, iwe woni chengeta wo, muri me inerudo neguda nana, iwe woni chengeta, inindo kuchengeta wo.
Zokera kumusha uno tita kugara, shaka naka ne murume wako. Zokera kumusha uno tita kugara, shaka naka ne murume wako. Zokera kumusha
Kapuraya
Konga mune kabiye Kuka fia jibaga kufunde
Ndiri nani ndiri deka Pane muri sina rukuzo
Kata wakafundo ukasanga inde
Na upakunga shana Kuwa mano no mchishie Ala wanena tuchenjele Pakupashi nweshiku
Ukasanga la ujakumba Buyu rino yeveta Mukati tumbuyu
Uyu mayona upani chitongo alavanena tafundwa fitwa chitala pakushanga narishivenga shamupile
uri mainerudo inerudo nakudanana ini ndokuchengeta iwe woni chengeta we
dzokera kumusha unoti